Bazi rezveutano rakazivisa kuti paongororo dzevanhu mazana mana nemakumashanu nevanhu vanomwe dzakaitwa muHarare neBulawayo neZuro, vese vakawanikwa vasina chirwere ichi. Bazi iri rakazivisawo kuti rakawana rumwe rubatsiro zvekare rwezvekushandisa kuongorora nekudzivirira coronavirus kubva kusangano reJack Ma Foundation, uye zvinhu izvi zvichaendeswa kumatunhu ese munyika. Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko Senata Monica Mutsvangwa vazivisawo nhasi kuti hurumende yatanga kupinza vakoti nevamwe vashandi vezveutano basa mumatunhu ese munyika serimwe rematanho akawanda ari kutorwa nehurumende kusimbaradza basa rekudzivirira kupararira kwecoronavirus. Izvi zvinoitika apo kanzuru yeHarare iri kuenderera mberi nekuputsa misika yese nezvivakwa zvakavakwa pasina mvumo senzira yekuchenesa guta kuitira kuti zvirwere zvakaita secoronavirus nezvimwe zvisapararire. Asi vagari vanotengesera panzvimbo idzi havasi kufara nedanho iri, vachiti kanzuru iri kutora kuvharwa kwenyika senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavirus ichiparadza misika yavo. Mumwe mugari wemuHarare vaJason Juru vanoti havazive kuti vachararama sei kana coronavirus ichinge yapera.
Tanzibvisai polisi atora kuti bvisai misika. Glenview yakapwanywa, Gazaland machipsa wapwanywa, Mbareka wakapwanywa. Havasoda kuona vanotanzi mastandards ehu havari kuda. World Health Organization.
Asi mutauri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vanoti hapana anofanira kuchema-chema nekuti kanzuru yatotanga kugadzirisa nekuvandudza nzvimbo dzekuti vanhu vatengesere pakachena uye zviri pamutemo.
Iko zvino mukaenda kuMbare muchaona pashawasha grounds basa ratotanga rekuti vanhu vange vachitengesera panhu pakanaka pari kutogadzirwa. Iko zvino tine nzvimbo dzakawanda dzadziri kugadzirwa zvemuguta zvinosanganisira kuMatoko, kuMabvuku, Budiro Community Hall dzivarasekwa nekukuwadzana. Kuitawo dzimwe nzvimbo dzichavandudzwa dzinoshandira vanhu kuitira zvakaita panana mupedzanhamo pange pachivandudzwa, pachigadzirwa zvakanaka, pachitarwa mabase ekutengesera akanaka, roofing yepo ichigadzirwa, pachipendwa zvimbuzi zvepo zvichigadzirwa.
Vaendera mberi vachiti vari kuita zvavari kuita nekuti pari zvino hapana vanhu vari kushandira pamisika iri kuparadzwa iyi nekuda kwekuvharwa kwakaitwa nyika.
Sipari zvino sezvamunoziva mose nyika ino iri pa lockdown, saka hakuna vanhu vanga vari kutengesa mumigwagwa nepanzvimbo dzisingatenderwi. Ndiko kusaka nzvimbo idzodzo dziri kubviswa nguva ino pasina vari kushandira ipapo, kuitira kuti panopera lockdown munhu wese ange ava nepanhu pekushandira pakanaka.
Vanongora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti zvinosuisa kuti hurumende nemakanzu vave kushandisa dambudziko recoronavirus kurwisana nevanotambura munyika. Vamanyanya vati kuchema-chema kuri kuita veruzhinji kunoreva kuti havana kuudzwa nezvedanho iri.
Sei hurumende ichitadza iyo pekutanga kuwana mukana wekuti iite consult nevanhu vari muinformal sector, votaurirana nevanhu vari muinformal sector towana workable solution, nokuti informal economy izvinezvi yaacritical stakeholder muZimbabwe economy. Informal economy haisenzwe nayo through ma-authoritarian policy programs. Informal economy inofanira kupiwa respect yainokodzera nokuti yakatakura upenyu hwevanhu at this stage.
Vati danho iri richaita kuti vanhu vakawanda vaomerwe neupenyu zvakanyanya zvikuru sei panopera dambudziko recoronavirus. Zviri kuitwa nekanzuru yeHarare zvinoendera nechisungo chakaitwa nedare remakurukota chekuti makanzuru mumaguta nekumaruwa anofanirwa kutora mukana wekuvharwa kwenyika kugadzirisa nzvimbo dzinoshandirwa nevanotengesera mumisika, mumigwagwa pamwe nevemabhizimisi madiki. Munyori mubazi rezvematunhu vazvine chimwe churu vakanyorera vanyori vemakanzuru ese munyika musi wa8 mwedzi uno vachivazivisa nezvedanho iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.